manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikunguru 30 2019 makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Petro ari kukwira asi kumabasa kwatiri hapana chiri kufamba koro yedu yakangomira saka hazvisi kuendera igumbo rimwe riri kuramba richifamba rimwe rakamira.
Vatyairi vedzimotokari vanoti havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mitengo yemafuta. Vana mukoti mukanzuru yeHarare vanozivisa kanzuru kuti havachakwanisi kuramba vachienda kubasa mazuva ose. Chirongwa cheZimbabwe International Book Fair chinopinda muzuva repiri paine kurudzire kuvanyori vatsva kuti vapepetese zvinyorwa zvavo vasati vazviendesa kunodhindwa kuti riite mabhuku. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatyairi vedzimotokari vanoti havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mitengo yemafuta edzimotokari nhasi pamwe nemari dzekupaka motokari dzavo mudhorobha reHarare. Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aburitswa neZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti Zera anoti mutengo wepetro wakwira kubva pamadhora manomwe nemasende makumi mana nemanomwe kusvika pamadhora manomwe nemasende makumi mashanu nemashanu parita uye diesel rakwirawo kusvika pamadhora manomwe nemasende makumi maviri nemaviri. Kukwidzwa kwaitwa mafuta edzimotokari uku kwashorwa nevatyairi vakaita savaFabian Zenda avo vanogara mumusha weBeogravia muHarare.
Zvinhu zvagara zvakatiomera mwana wamai. Saka uku ndingati kuwedzera kutatamura pagara pakatatamurwa zvinogona kuti panogona kungodambuka kana uchiuyisa chishona chandinotaura ndofunga zvinofanira kufambiranawo nehomwe. Petro ari kukwira asi kumabasa kwatiri hapana chiri kufamba koro yedu yakangomira saka hazvisi kuendera igumbo rimwe riri kuramba richifamba rimwe rakamira.
VaClemens Muzoda vachokukura kuri kuita mafuta edzimotokari hakuenderana nemari dziri kutambirwa neveruzhinji munyika uye vati izvi zviri kuratidza kuti nyika iri kuramba ichienda kumawere.
Makwiriro ari kuita fuel haasi kutombotifadza, ari kuratidza kuri kuenda nyika yedu kuti nyika yedu kukwira ikoko kukaicha donha kubva kwairi kukwira hapana anopona. Saka dai vakuru vagadzirisa nyaya yefuel because mukwiro wayo uchaparadza nyika.
Vatyairi vazhinji vataura neStudio 7 vati kukwira kuri kuramba kuchiita mafuta edzimotokari kuchakonzera kuti zvinhu zvakawanda zvikwire mitengo muzvitoro. Gurukota rezvemari vamutuli Ncuve vati vachazotifonera vabuda mumusangano asi hatina kuzokwanisa kuvabata pataenda pamhepo. Asi vaNcuve vakataura masvondo mashoma adarika kuti mafuta edzimotokari anogona kuramba achikwira zvichienderana neuremu hwemaRTGS pamusika wekubhanga weInterbank Rate. Zvichakadai kambani inoona nezvekupakiswa kwemotokari mudhorobha reHarare yeCity Parking yaburitsawo mashoko ekuti mutengo wekupakisa motokari wakwira nhasi kubva padhora kuenda pamadhora mashanu paawa imwe chete. Mumwe mutyairi anoshandira pakati peguta vaNezbeth Nyoni vati mari iyi yakawandisa kana zvienzaniswa nemari dziri kutambiriswa veruzhinji. VaNyoni vati kupaka motokari kwezuva rese pavanenge vari pabasa vave kutoda mari zhinji yavanoti haiwirirani nemari yavo yemi oro.
As you can see, it can pay $5 from a dollar. We don't see any change. Tichishanda mari yedu yatirikubhadhara. Tine many instances dziri kutaurwa dzesecurity reasons. Mota dziri kupwanywa endo. Saka tichikona kushanda kuri kuita mari yedu. And also, looking for instance, munhu anogona kupaka like pabasa pake more something like 8-9 hours. That's more or less $40 a day, if I'm not mistaken. Official ngaru is salary increment yaga bana irumbo itiga. Ada uchenga fio, ada uchenga tamuri, and you know, all those are daily basics. Ajisku is a link up.
Izvi zvatsinirwa navafarai mukwena avo vanoti mari dziri kubhadhariswa vatyairi hadzienderane nekusagadzirwa kuri kuitwa migwagwa nemarobots ari muHarare.
Asi kuona kwangu zvinhu zviri unfair pakuti isusu tinenge tichibhadhara mari iri kuincrease from dollar to $5. That's something like more than 100% increment, of which mari yacho inenge ichienda ku city council, right? Then in return city council haisi kuita se haisi kuuse all my funds acho aenda kwairi to the majority, the public iri kubhadhara chi mari yacho.
Kanzuro yeHarare iyo inotungamirirwa neMDC yakabvuma mubhajet rayo kuti mari dzekupakisa motokari dzikwidzwe, ichiti mari yekupakisa motokari ichabatsirawo mukugadzirwa kwezvivakwa zvekanzuro muguta. Mune imwewo nyaya, dare remakurukota rabvumirana kubvisa chikamu chebhiri remarriage amendment bill change chichipa masimba ekuti mukadzi asina muchato ave nekodzero yekuwana upfumi mushure mekufa kwemurume. Chikamu ichi chakaunza mutauro mukuru, vanhu vachiti chinokurudzira kugarisana kwevanhu vasina kuroorana, vamwe vachitiwo chaibatsira vana vanenge vaberekwa kunze kwemuchato. Dare remakurukota razivisawo kuti ZESA ichange yowana mazana manomwe emamegawatts kubva kuSouth Africa zvichitevera kubhadharwa kwakaitwa kambani yeEscom imwe mari yechikwereti chine ZESA kubva kukambani iyi. Hurumende inoti izvi zvichaita kuti magetsi asanyanyonetsa kuwana munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripa.
Vana mukoti mumakirinika pamwe nezvipatara zvekanzuro yeHarare vanoti vaomerwa neupenyu zvekuti vakatozivisa kukanzuro kuti havachakwanisi kuramba vachienda kubasa mazuva ose. Mumwe mukoti ataura neStudio 7 asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwi kutaura nevatori venhau, ati vashandi vari kunyunyutawo zvikuru nekukundikana kwekanzuro kuvabhadhara mihoro yavo nenguva. Mukoti uyu atiwo vashandi havasati vabhadharwa mihoro yavo yemwedzi minomwe yegore ra2016, bonus ra2018 uye mihoro yachivabvu nachikumi gore rino, kunyange hazvo vakakwanisa kubhadharwa mwedzi uno. Mukoti uyu atiwo chimwe chiri kurwadza vana mukoti vekanzuru ndechekuti vamwe vavo vari muhurumende vari kupiwa mari dzavo nenguva, uye mari dzekudzivirirwa kubva mukukwira kwemutengo wezvinhu vakadziwana asi iwo vasina chavati vapiwa. Mushandi uyu ati svondo rino vachambotsanzira kuenda kumabasa vachimirira mhinduro kubva kukanzuru, asi pane urongwa hwekuti vaende kubasa zuva rimwe pasvondo. Vana mukoti ava vanonzi havasi kubhadharwa mari dzavo idzi, vanoti varoda kubhadharwa mari dzavo idzi dzichienzaniswa neuremu hwemari kubhanga zuva iroro. Zvinonzi pari zvino vana mukoti ava vari kutambira mihoro iri pakati pemadhora mazana mapfumbamwe nechiuru chine mazana maviri pamwedzi ari maRTGS. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vatenda kuti kanzuro yakatambira zvichemo zvavana mukoti izvi uye zviri kutarisiswa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chandinokwanisa kukutaurirai ndechekuti vana mukoti vekanzuro vakanyorera kuvakuru kumanagement vachiipa nyunyuto dzavo, asi pari zvino vari pabasa, asi nyunyuto dzavo dzakasvika mumaoko evakuru. Inyunyuto dzakutotariswa dzogadziriswa sei?
Inyunyuto dzipi dzavari kuchema nadzo?
Havari kuchema nenyaya yemari.
Tiri kunzwawo kuti vane mari dzanga dzisiri kubhadharwawo kana tingati outstanding payments nekanzuro. Zvakamirawo sei?
Ndipo pandiri kuti nyaya dzemari dzavari kuchema nadzo.
Saka matanho apa ari kutorwawo nekanzuro panyaya iyo?
Nyaya iyi yasvika mumaoko evakuru nhasi mangwanani, saka vakuru vakutarisa nyaya iyi kuti vazenge vaine mhinduro dzavangape kuna namukoti.
Ko, zvekunzi vashandi vari kunyunyutawo kuti vakambonyorera kanzuro kutanga kwemwedzi asi havana kupindurwa, zvinove zvakavatsamwisa?
Nyaya dzese dzinoita newelfare yevashandi dziri kutariswa nekanzuro.
Remangu wana munotarisira rakamira sei tichiona kuti vashandi vekanzuru zvikuru vana mukoti vakaramwa mabasa vakawanda vanhu vano relya kana kuti vanotarisira kubatsirwa kumakanzuru
ndonyaya dzanditi zvaiswa nevashandi ndizvo zvekutaswa nemanagement kuti zvigadziriswe pange paine solution inoenda kumberi.
Panyaya uye mamiriro akaita zvinhu munyaya dzehutano muri kukwanisawo zvakadii kufambisa makirinika ekanzuru nezvipata?
Tine dambudziko gurusa nenyaya yedzemari bhozi hakuna mari yekutenga mishonga, mishonga yacho inenge isiko, kana iriko inenge ichidhura nenyaya yekuti takutenga neinterbank rate. Saka zvese zvinhu zvese zvakakwira, saka kunenge kusina mishonga yakakwana.
Saka pane tarisiro here nenyaya yedambudziko remari iri kuti vashandi mwedzi uno vanowana mari dzavo dzemihoro, nokuti tinonzwa kuti havana kutambira muna Mei nemuna June?
Ndo pandataura vakandemiri kuti nyito dzaiswa nevashandi dziri kutariswa nemanagement. Ndinenge ndamhanya kumberi kwemanagement izvo vari kutarisa kuti vange vachigadzisa nyaya idzodzi.
Vanga vari mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare neStudio 7. Mumwe mukuru wekambani yePremier Tobacco Auction Floors vaFilimon Mangena vave panyanga dzamushore nedare reparamende mushure mekuendesa kumatare edzimhosva vamwe vaimbo vevashandi vekambani iyi vakapa umbowo kuparamende pamusoro peuori hwaiitwa mukambani iyi pakutengeswa kwefodya. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaMangena avo vari kumirirwa nemagweta ekambani yeHatina Hama and Associates vanoda kuti vaimbo vevashandi vekambani iyi vana pamwe nemutori wenhau weZimbabwe Broadcasting Corporation chamunorwa Murava uyo akaburitsa nyaya iyi apo yakaitika muparamende mwedzi miviri yapfuura pamwe neZBC yacho vavaripe miriyoni yemadhora ekuAmerica vachiti vakasvibisa zita ravo apo vakapa umbowo kukomiti yezvekurima apo vaitaura chikiribidi chaiitwa nekambani yePremier Tobacco pakutenga fodya. Mumwe wevashandi ava amai Lydia Chinyauruka nhasi vaudza komiti yezvekurima kuti vave kusungiswa navaMangena zvichitevera kumira kwavakaita pamberi pekomiti iyi.
Tave kusungiswa nemumwe mukuru wekambani zvichitevera kupa umbowo kwatakaita kukomiti yenyu.
Amai Chinyauruka vati ivo vatawanda murape vaShepherd Kudinga vatendai mavhu navamurava ndivo vari kuendeswa kumatare navaMangena. Sachigaro wekomiti vaJustice Meya waJajena varatidza kushushikana nekuita kwavaMangena uye vayambira amai Chinyauruka nevamwe vavo kuti vasashikidzirwe navaMangena nekambani yavo.
Ndoda kukuzivisai kuti hapana anokwanisa kukusungisai pane zvose zvamunenge mataura muparamende kana kumakomiti ayo. Saka nyorai tsamba pari zvino kana kuti endai kumahofisi amabharani weparamende munotsanangura nyaya yenyu pamwe nekumupa masamanisi amakapiwa navaMangena. Paramende ichakuchengetedzai.
VaMangena nemumwe muridzi wePremier Tobacco Auction Floor Owen Murumbi vachamiswa pamberi pedare iri vachibvunzurudzwa nenyaya yekuzvidza paramende nezvakaitwa navaMangena. Vakawanikwa vaine mhosva vanogona kukandwa mujeri neparamende. VaMangena vane zvikamu makumi maviri kubva muzana zveupfumi mukambani yePremier uye vaMurumbi vane zvikamu makumi masere kubva muzana mukambani iyi. Mune imwe nyaya mukuru wekambani yeTobacco Sales Floor amai Mary Machingaidze vaudza komiti yavawacha jena kuti uwandu nemutengo wefodya iri kutengeswa gore rino huri pasi chose kana zvichienzaniswa negore rapfuura. Vasemuenzaniso vanokwanisa kutenga zviuru makumi maviri nezvina zvemabhero pazuva asi mwaka uno vari kutenga mabhero zviuru gumi nezvitatu chete. Vatiwo mwaka wapfuura mutengo wepakati nepakati wefodya waive pa$2.79 asi gore rino huri pa$1.85 pakirogiramu. Amai Machingaidze vatiwo mhando yefodya mwaka uno iri pasi uye vatiwo varimi vanofanira kupiwa rutsigiro rwemari nezvimwe zvikwanisiro kuitira kuti varime fodya yemhando yepamusoro. TSF ndiyo musika muhombe wefodya munyika yose une zvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana zvimwe zvikamu zvichitorwa neBoka Tobacco Sales Floor pamwe nePremier Tobacco Sales. Mune imwe nyaya paramende iri kuongorora ukama pakati pekambani yeEthical Leaf Tobacco, Premier Leaf Zimbabwe pamwe neTSF. Ethical Leaf Tobacco ikambani nobatsira vari mine mari mbeu fortresa nezvimwe ichizoti vatengese foja yavo ku TSF uko inozotorwa ne Premier League International inoitengesa kunze kwenyika. Asi komiti yavawadya jena inoti hapana kujeka kuti murume waMachingaidze vaDavid Machingaidze ndivo mukuru weEthical Leaf Tobacco iyo yave kushanda pamwe chete ne TSF. Vawadya jena vativo vanoda kuziva kuti kambani ye Premier League International iyo yakadzingwa kuMalawi yakauya sei muZimbabwe. Vakuru vakuru vemakambani maviri aya Ethical Leaf ne Premier Leaf vanotarisirwa kumira pamberi pekomiti iyi masvondo maviri ari kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa raitika kune dzimwe nyika. Vadzidzi vemuSudan vafora nhasi vari mumugwagwa weAldem muguta guru reKhartoum. Vadzidzi ava vanga vachiratidzira kusafara kwavo nechikwata chevechiuto cheRapid Support Forces icho vari kupomera mhosva yekuuraya vechidiki vashanu vairatidzira vachiti havatsi kufara nekushayikwa kwezvinhu zvakaita sechingwa nemafuta ekufambisa dzimotokari. Vanhu vemuEthiopia vadyara miti inoita mazana matatu nemakumi mashanu emamiriyoni muzuva rimwe chete senzira yekurwisa kushanduka kuri kuita kunze uye kuparara kuri kuita miti. Urongwa hwekudyara miti hwanga huchitungamirwa nemutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed. Gurukota rezvemari muzvinafundo muturi Ncube vari kutarisirwa kuparura mangwana urongwa hwavo hwepagore hwekufambiswa kwemari kana kuti mid-year fiscal policy uye kuwedzera budget renyika kana kuti supplementary budget. Asi chii chaizvo chingatarisirwe nenyika kubva kuna vaNcube? Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaNcube vakatarisana nematambudziko makukutu anosanganisira kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation, kushayikwa kwemagetsi uye kuderera kwezvinhu zviri kugadzirwa mumaindustry sematauriro ari kuita mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo.
Capacity utilization yadzika zvikuru zvekutoti pamwe tichaona tadzika below the you know the 50% yanga ichimbotarisirwa kunge tiri kuoperata. Maindications zvavanenge ari kutadzira kuti pamwe tichadzika down to as low as ma30% chaiko.
Asi kusvika pari zvino chii chaizvo chinobatika chaitwa navaNcube kubva zvavaparura chirongwa chekugadzirisa upfumi kana kuti Transitional Stabilization Program uye kutora mhiko yekuva gurukota? Tabvunza nyanzvi munyadzo zveupfumi uye vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya.
Chikuru chiri panapa chobva hobvumiwa nevanhu ndechekuti nyika yedu yakanga yatondona. Saka kuti zvinhu zvakadaro zvigadziriswe hazvigoni kungoti zvagadziriswa nemuromo. Saka kuti zvinhu izvi zvidzoka panzira yakanaka nokuti atakita muno muZimbabwe auta basa rokutengesa mari. Vanhu ndokufunga kuti kutengesa mari zvinogona kuunza pundutso kumupenyu hwemunhu inhema nokuti mari haidyiwe. Chinoita kuti nyika ibudirire kunge magadzira zvinhu zvinodyiwa kana kuti zvinhu zvinogona kutengeseka.
Tabvunzawo vaJokonya kuti ndezvipi zvavanoona sezvinoda kusimbaradzwa navaNcube.
Chasarira chandofunga kuti vaite choda kuti chirambe chichiitwa iko zvino ndechema atoti maprice distortions. Isii chibage tiri chiwana nemutengo wakanyanya kuderesa zvikuru. Kana ive nemafuta atiri kutengera mapetroi vanhu vari kutenga nemari yakaderera futi. Saka izvozvo zvese izvo zvaida kuti de zvaitwa bati ndozvikudza kuti havana kuda kuti vanhu vasangane nepeni nokukurumidza vanoita havo vachita zvishoma zvishoma. Saka ndingati izvozvo ndozvimwe zvasara.
Tabatawo mukuru weCEO Africa Roundtable vaOzlo Bina tikavabvunza kuti zvii zvavanoona zvinobatika zvaitwa namuzvinafundo Ncube.
VaMthuli Ncube vagadzirisa hwaro hwemashandisiro emari yehurumende. Kagadziriro kawaita ndekekuti izvo kwazvino tiri kukwanisa kutevedzera tsoka dzavo kubva musi wavapinda. Zvavaronga nezvavari kuita zviri kutarisika tichinyatsoona zviri kufamba zvakadai. Chechipiri ndechekuti izvo changa chichinyanya kunetsa muno munyika hurumende yanga yachishandisa mari yaisina nguva dzose.
Chimwe chipangamazano chemutungamiri wenyika mukanzuru ye Presidential Advisory Council uye vaimbovawo mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanotivo pane zvizhinji zvavari kutarisira kuti zvigadziriswe navanxube pavachaparura urongwa hwavo mangwana.
Vakatarisira kuti pasupplementary budget vanenge vakatarisira nekupfumi kuti inowedzerwa sei muZimbabwe maererano nekushanda kwemafektari isusu tiri muindustry iko zvino izvi mashandiro edu ari pasi pasi. Kuhora kwevanhu mari pamwedzi apo ndiri kuona senge vanhu vari kutambira mari shoma iri pasi pasi tingati vari muhurumende ndivo vanotenga zvinhu zvatinogadzira isusu semakambani nokuti kumashopu uko tiri kuona maproducts edu akamira akangogara pamashelf mamwe achona aachatanga kuexpire.
Vanxube vainge vavimbisa kuti muna chikunguru zvinhu zvinenge zvotanga kuderera mutengo uye kuti mukupera kwegore inflation inenge yave pazvikamu zviri pasi pegumi kubva muzana asi kusvika pari zvino zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vanhu havafaniri kutarisira mapipi nezviratidzo kubva kuna vanxube nekuti upfumi huchatora makore akawanda kuti hugadziriswe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yasika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA show namusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa kukwira kuri kuita mitengo yemafuta nezvimwe munyika.
Na onyasi ku Cape Town South Africa.
Ataura itinzwi.
Ne zviri kutaurwa zvekunzi hanzi kuitwe mahovhoni yekuti chingwa chibikwe izvozvo hakuna zvakadero. Since 1980 vamugabe varipo hatina kumbobvira taona zvakadai. Izvi zvinoratidza kukundikana kwevanhu vari kutungamira nyika.
Muri kutaura na Mr. Banda vari ku South Africa.
Ataura itinzwi.
Chokutanga ndoda kukwazisa ini munotibuditsira chirongwa chinodakadza chose. Poshi ndoda kutaura nawe yakasiedzerwa navachamisavo yekunamata iyo inawo yakanaka kuti vanhu vanamate vachinamatira nyika yekwavo. Asi ndinenge ndichida kuti iwe dai vanga vanamata vachiteerera kureva kunenge kwaita Mwari vasazopinzira pfungwa dzavo kuti vadziende kunokashira kutonga pabato riri kutonga munyika. Mukada kutarira Moses atumwa kuti aende kuna Farao akanga achinamata achiteerera kureva kwaMwari akazoenda kuna Farao achitaura naye Farao akaomesa mwoyo wake. Asine naizvozvo Mwari vakazotuma vakanoita kunoita minana mukati menyika yeEgypt kuti Farao asvike pakuzoregedzera vana veIsraeri vafambe vaende kuKenani. Saka naizvozvo vachamisa vanofanira kuteerera nhau yaMwari yavaisa pakati kuti vanamatire nyika yekwavo nenyika yose inamatire nyika yeZimbabwe. Saka vateerere kureva kwaMwari kana Mwari vareva iwo vanoziva zvavari kuda kuti zviitwe mukati menyika yeZimbabwe zvisinei nematongerwo enyika.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti ngatisanganei zvakare paLet's Talk ngatikurukurei nemusi wechina nechishanu paFacebook page yedu yeVOA.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe. Ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection chandinokupakurirai nechipiri choga choga. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa chirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chiri kupindwa nevechidiki vekuZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba iyi zvekare +1 202 465 0318. Aiwa, muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Pane vano makumi mana nevaviri vanobva kuZimbabwe vari muno muAmerica muchirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino. Vanhu ava vari pavanhu mazana manomwe vakabva kuAfrica vari muchirongwa ichi. Mumwe wevechidiki vari muchirongwa ichi ndimuzvare Tandekile Moyo. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu muzvare Moyo.
Aita basa.
Mungaudza vateereri kuti mabva kupi imi kuchirongwa ichi kuti munge muchipinda mufellowship mabva kupi kuZimbabwe maishanda nesangano ripi?
Okay, ini ndiri munyori muZimbabwe, what you call a writer. So ndinonyora column mu Standard newspaper on the environment. And ndanga ndine imwe column mu Sunday News inongotaura about zvandinofunga nezviri kuitika pavanhu nemunyika medu.
Vakawanda vanonyora asi vanoshamisika kuti shuwa kunyora kungaita here kuti munhu azongosvika kupinda muchirongwa chefellowship. Zvii zvamakanyora kuti mupinde muchirongwa cheMandela Washington Fellowship?
Okay, so inini zvandinonyora ndezvinotarisira anonzi my human rights issues. So focus yangu is on Gukura Hundi genocide yakaitika kuMatabeleland in the early 80s. So ndinonyora ndichikurudzira kuti dai vanhu vataurirana tagara pasi tasolva maissues anoti affecta anoti tadzisa kuti tibatane sevanhu veZimbabwe.
Nyaya yamataura yeGukura Hundi inyaya inogara ichisimudza vakawanda maonero avo vachipesana. Yakatambirwa sei pamainyoro nezvayo?
Inotambirwa nenzira dzakasiyana siyana nevanhu vakasiyana. Kune vamwe vanofunga kuti dai wanyarara kutaura nyaya iyi vanhu tingo move on, vanozviti kutingoenda kumberi tikangano zvakaitika kare. Kozoita vamwe vanoaffectwa nayo directly nyaya iyi vanotoshuvira kuti no, isusu tine zvichemo zvekuti tine vanhu vedu vakaurayiwa vasina kuvigwa zvakanaka, munoziva netsika dzedu dzemunyika yedu kuti munhu kana afa tinodawo kutora mufi tonomviga nenzira ine ruremukedzo kune munhu yeye. Saka tine vanhu vakafa vari mumass graves anonzi mumass graves vaingochererwa vongokandwa vakawanda imomo. Saka kutori nehama dzevanhu ivavo vari kuti no, hamungati ngatifambei kumberi tisina kusolva nyaya idzodzo.
Tomhanyira muno muAmerica, pamakauya nechirongwa makasvikira dunhu ripi?
Ndakasvikira kuIndiana University.
Saka zvii zvamakadzidza zvamuri kutakura umusha?
Ini ndadzidza zvakawanda. First of all, ini semunyori ndanga ndiri pakati pevanhu vanoshandira maorganization avakatanga, vamwe vanoshandira maorganization mahombe. Saka inini semunyori ndaimbofila kuti ndinotombodizevawo here kuvapa. Saka ndadzidza kuti chii chandinganyora chinobatsira vamwe vanhu, because writing yangu all along yanga ingori kutaura zvandinofunga. So ndikuzvitora a step further kuti nekunyora, since ndine vanhu vakawanda vandinoricha, ndiitewo zvinobatsirawo community yangu kuedza kuisimudzira.
Tinotenda zvikuru muzvare Tandekile Moyo vari muno muWashington DC pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vatyairi vedzimotokari vanoti havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mitengo yemafuta. Vana mukoti mukanzuro yeguta raHarare vanozivisa kanzuro kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuizika tisendaba ku VOA Ndebele.